zvakataurwa naPresident zvinhu zvagara zvichiitwa. Yagara iri programu yehurumende kubvira patakaita hurumende mubatanidzwa nevanhu veMDCT nevamwe vanhu veMDC varimo. Ende isi tinotaura kuti toda kudyidzana nevanhu vese, hatina kuti nevekuwest chetaiwa. Takati toita vinge ive nevanhu vese vari pano panyika. Hatidi kuti vanhu vafunge kuti kana tati takutaura nevanhu vepanze tiri kurayira varungu vekuwest chetaiwa. Tiri kurayira varungu vepasi rose nevanhu vese vari members theUnited Nations kuti taurirane navo, tidyidzane zvakanaka, vauye kuzotishanyira chienda kunovashanyirawo zvakanaka. Vane mari dzavo vaizoita mabhizinesi muno, vatsvakire vana vedu mabasa.
Vamafume, nyaya iri mudariro pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika nevimbiso dzavari kupai dziri kutaurwa, ndizvo zvagara zvichitaurwa navamugabe.
Zvagara zvichitaurwa, asi hapana chiri kuchinja. Unoshaya kuti vanhu vekuministry of foreign affairs vanenge vasiri kuzvinzwa here kuti pari kuda kuitwa engagement, kana kuti kungotaura nje. Nekuti iko zvino West yavanoti vachataura nayo, kana ruzhinji rwavanoti vachataura nayo, havasi kana kumbotora matanho ekuti tione isusu vanoona. Vava ne2 years vari mugovernment yavakapinda iyi, asi vanongori mashoko. Zvino asset yakazvitaura futi izvozvo, iko zvino 10-point plan yaakutaura futi izvozvo, asi tabuda hapana. Hapana kana chatiri kuona chiri kuitika. Mari inotambwa kuuya haisi kuuya. Matoristi haasi kuwanda sekuwanda kwaanofanirwa kuita. Tiri kuramba tichingotsvaga mvoka mupopoto nevamwe vese, vana IMF, vana World Bank, hatisi kuwana. Hatiri kuona tichabuda. Saka anongori mashoko nje, vanhu vachingotambira gore negore.
Vanguni, tingaona here vamugabe vachizoenderera mberi nokuzoti pashandurwe mitemo inobvumidza vekunza?
Vajonga, ndikutaurire kuti hurumende yeZANU-PF kana ichiita zvinhu haizvirove dindindi kuti taita izvinhasi, kwaita izvinhasi mangwana taita izvi. Aiwa, vamubiki vamafumi havati muhurumende, saka vazive kuti chiri kuitika because havasisimo manje. Ichi zvatinoziva ndezvekuti tiri kutaurirana nevatinoda kutaurirana navo, nevari kuda kutaura nesu. Asi chatisiri kuzoita ndechekuti kuti tipe nyika iyi kune vanhu veMDC kuti zvigonzi zvinhu zvaakufamba nhasi. Hatisi takabvuma kuita izvozvo. VeAmerica, veBritain vari kutaura nesu, veChina, veRussia vari kutaura nesu, vari kutaura nehurumende yaMugabe. Hatiti kuzorava mudunduri kuti tataura izvi, vangwani tataura izvi. Vandotani zvekuti vemabhizinesi vekuBritain vanga vari muno naSquid. Maambassador eBritain ari munhu akatitaura kuti vari kuda kuti tidyidzane. Australia yakabuda mapepa nawo nezoitaura kuti tida kuti tidyidzane neZimbabwe. Isu tiri kunakirwa muno muZimbabwe, tiri kuenderera mberi tichinakirwa naMugabe neZimbabwe. Hameno zvavari kutsvaga zvakaipa MDC.
Vamafume, tinoona kuti hurumende iri kuvimbisa zvakawanda, asi munguva yairi kuvimbisa iyoyi nyaya dzeupfumi dziri kuramba dzichidzikira sekuona kuri kuita vamwe. Zvii zvamungakurudzirawo zviitwe?
Taitori neadvheti yaiti Samson, nyama inonaka inotaura yega. Kunakirwa hakuiti kuudza munhu, kugara zvakanaka hakuiti kuudza munhu. Zimbabwe yovava segavakava, vanhu havasati vambovavirwa neZimbabwe zvairi kuita makore ano. Hapana kana mwana mucheche asiri kuona kuti ZANU-PF yatadza. Munyika hamuchina mari, mabasa hamuchina. Kwatiri kuenda hapana ari kuona. Hurumende yeZANU yazara corruption. Hapana kana chitsva chiri kuitiwa. Iko zvino vanhu vanongobhadhariswa marodhi akagadzirwa kare kare. Mari dzavanotaura anonzi mamega deals anobva kuChina, hapana kana hwani rabudisa kana sendi muno munyika. Hapana kana chavabata nezanu pf chiri kubudirira.